isusu se-MCA nenisa lafu Momaduka anotungamirira MCA tagara tanga tiri muPollard kubva muna 2019 kusvika 2023. Tinowirana nepfungwa yekuti mukati mwenyika yedu yeZimbabwe iye mukati mwenyika yega yega zvayo mapati anotungamirira nemapati anopikisa vakawina maelection nevakaluza maelection vanofanira kuona mukana wavanombopota vachitaura vese vachipanana pfungwa vedza pfungwa idzo dzatambirwa nevari kutonga kana kuti hadzina kutambirwa asi zvinobatsira kuti munyika vanhu vaone kuti zvematongerwo enyika hazvizongoti ndongowina chete kana kuti waluza waluza aiwa
zvamungati zvakakwanisa kuitwa nePollard makore mashanu adarika ndezvipi
chekutanga chakakwaniswa nePollard chakanaka stereki ndechekuti yakabvisa kungopopotedzana popetedzana kunoitwa nevamwe vanenge vari mune zvematongerwo enyika ndosaka makaona kuti sarudzo padzakaitwa hatina kuona zvakawanda bongozozo rakanyanya masarudzo dzimwe dzitanga tichiita kare uku waingonzwa kuti vanhu vakati varohwa vanhu vakati vaurayiwa iyoyo pisi runyararo rwurimo runobva kuPollard kazhinji kwatitaurana kwakati chechipiri ndechekuti tine pfungwa dzotakaisanga tine komiti yedu yainzi economic subcommittee yairamba ichiendesa pfungwa kuministry of finance ichiendesa pfungwa kureserve bank zvekuti kana vanhu vachiona kuti kunyarara kwakazomboitika dhora riri kunetsa zvaro asi harina kuzoramba rechitutuma rechitutuma rechienda kure nenyaya yepfungwa yezvakawanda zvaitorwa nehurumende saka tiri kutoona kuti maideas edu iwawo akabatsira then pane nyaya yezve yei yatingati yemaroads yeinfrastructure tine maroads akawanda kunzvimbo dzakawanda dzatairamba tichidraw attention taienda kuhurumende tichiti look roads rakati harichatomboiti maroads atiri kutoziva kuti akazogadzirwa patombogarwa meeting yemuPollard
asi kana muchiti sarudzo dzakaitwa murunyararo vamadhuku munorevei vanhu vari kuti vaityisidzirwa nevanhu vefazi mumwe munhu akatoshaya mumhirizhonga yezvematongerwo enyika vetriple c vairambidzwa kuita misangano sarudzo dzapera vari kutizve vatsigiri vavo vari kupambwa vachiti akafira mberi vasikala vari mujeri navangari vhume vamakambomiririra mungati pane chachinjera
handina kuti kai zvinhu zvezvi zvanga zvakangoti 100% zvakanaka pane zvinhu zvakati kuti zvanga zvisiri kufamba zvakanaka asi munhu wese anoziva nyika yezimbabwe achiziva sarudzo dzaimboitwa kare haangaregi kuona mutsauko wesarudzo yatakaita muna 2023 nesarudzo dzaiitwa before that nyange paya nekuti pano nepano haizi triple se chete yairambidzwa kuita musangano nesuwo mapati zvedu pane patairambidzwa kuita musangano uyezve hazvisiri zvekuti vanhu vari mujere vanotofanira kubudiswa mujere nenyaya yekuteedza mitemo iripo yekuti vanofanira kuti vamirira kumatare seyamuka vaivangari vhume mange maizi tange tava kudare rehigh court zvaiitwa nefazi hazvifanira kuzomboitika futi patinoenda kuPollard kana ndikanga ndataona mukana wekuenda kuNTNN kwetu tinotanga kutaura nyaya iyoyo
vamwe vari kuti tataura navabusha vari kuti vakawanda vari kupinda muPollard vari kuda kungopiwa motokari uye hapana kunyatsojeka kuti mari yacho yemotokari idzi iri kubva kupi vari kuti huori
nini panapa nditori nemotokari dzanguwo nditori profesa ndiri lawye ndiri kushanda ndine mari dzandinowana tichienda kuPollard tiri kuenda kundaze matongerwo enyika mota dzakapiwa pakapera Pollard dzaitoya dzakatoshanda zvekuti tinge tichishanda kuPollard ikoko kunge kuine misangano yakawanda inenge ichiitwa